Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 8 2023. Makateerera go Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu hatimirirani nemutongo waitwa neConstitutional Court. Zviri pachena kuti waita political judgment, vateerera mafaction nemamwe mapato, zviri pachena izvozvo.
Dare reConstitutional Court roramba kutambira chikumbiro chemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora chekuti gwaro remiganhu yekuvhota risendekwe parutivi. Gamba renyika vaAbraham Kabasa waradzikwa kumarinda eHeroes Acre.
Chikoro chiri kuti chakuda $30. Chotishamisa ndechekuti izvo legal tender yedu.
Zvikoro zvovhurwa nhasi vabereki vachigununguna nekumanikidzwa kubhadhara imwe mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court nhasi rarasa chikumbiro chakasvitswa kudare iri nemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora chekuti gwaro rekutara miganhu yekuvhota kana kuti delimitation report rakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinzi harina kuitwa zviri pamutemo rosendekwa parutivi sarudzo dzombomira kuitwa. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wevatongi munyika Chief Justice Luke Malava avo vanga vachitungamira dare rezere reConstitutional Court rine vatongi vanomwe vati vaona zvakakodzera kuti vageze maoko avo panyaya iyi vachiti magwaro vamwonzora haana kunyatsonyorwa zvakanaka. VaMalava vati vachapa zvikonzero zvizere munguva pfupi iri kutevera. Gweta ravamwonzora muzvinafundo Lavimore Maduku vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Dare rati iro harisi kuda kunzwa nyaya yedu vachiti manyorero atakaita nemakumbiriro atakaita kuti vatinzwe haasiwo madiro avanga vachiti. Tinozviremekedza izvozvo kusema gweta tinoziva kuti ndobasa recourt tazvinzwa tichaentendera nezvavataura izvozvo. Asi tinoona kuti havana kutarisa nyaya yatanga taunza. Nyaya yatanga taunza yemaclients haina kutongwa nhasi. Nyaya iyi ndeyekuti chekutanga ripoti yakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission yeZEC yedelimitation haisiri pamutemo pemunduwe remutemo. Yakashata haisitombori zviri pamutemo. Izvozvo hazvina kudayirwa nedare. Then imwe ndeyekuti izvozvo zvekubudisa ripoti yakadaro zvakatyora kodzero yemaclients edu vamonzora president weMDC neMDC yacho kuti ivawo maclients edu vane kodzero yekuti election muZimbabwe iitwe pakachena iite yainonzi muchirungu free and fair. Hazvina kupindurwa neConstitutional Court izvozvo.
VaMaduku vati vachasimudzira nyaya iyi kumberi zvisinei nemutongo waturwa nedare nhasi vachiti vachaenda nenyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court.
Saka isu kuti tataurira yenonzi advice tataurira maclients edu kuti zvavanokwanisa kuita kana vachidura kuenda mberi nenyaya iyoyo vanenge vava kuenda kudare dare remuno rinenge rinonzwa nyaya dzese.
Dare risati ratora danho iri ranga rarambidzawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu kuti vanzwiko panyaya iyi seshamwari yedare vachiti vanga vachifanira kuzvimirira sezvo vari gweta. Mapepa ava ari pamberi pedare vaBhamu vanga vachida kuti sarudzo dzienderere mberi sezvakatarwa mubumbiro remitemo. Rimwe remagweta avo vaHubert Mandinde vati zvagurwa nedare panyaya yavaBhamu zvichanetsa mune ramangwana kana pakazoita umwe munhu anenge asiri gweta anenge achidawo kunzwikwa mudare panyaya inenge yaunzwa kudare nomwe munhu.
Napamusoro paizvozvo zvovabvanzi vachibviswa pakuvasha mari yedare. Tirova kudare rasara dzisina shamwari iyo inotaurawo dzimwe nyaya dzinenge dzisina kunge dzakauyiswa neavo vari kukumbira neavo vanga vachiri.
Zvichakadai vamonzora vatsanangura mutongo waturwa nedare semutongo nechekuita nezvematongerwo enyika.
Isu hatiwirirani nemutongo waitwa neconstitutional court. Zviri pachena kuti waita political judgment, vateerera mafaction nemamwe mapato, zviri pachena izvozvo. Saka isu seMDC hatisi kuzogumira ipapo. Hatisi kuzozorora kusvika delimitation report yakaitwa nezeki yabviswa kana kuti yaitwa revised.
Vamonzora vanga vachida kuti dare rimise sarudzo idzo dzakatarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu wegore rino kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatara zuva resarudzo iri. Vamonzora vanoti komisheni inoona nezvesarudzo haina kufambisa basa rayo zvakanaka mukutara miganhu yematunhu achaitwa sarudzo dzemakanzura nenhengo dzeparamende. Saka nekudaro sarudzo idzi dzinofanira kumbomiswa ZEC ichipiwa mukana wokugadzirisa gwaro remiganhu iri. Zvaitika mudare zvinoreva kuti sarudzo dzave kuenderera mberi pachishandiswa gwaro rezek iri. Uye vamunangagwa vakatotaura kare kuti vachazivisa zuva iri chironguva kana zuva iri ratarwa. Veruzhinji vane mazuva maviri chete anenge asara kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Tichiri panyaya dzange dziri kumatare, dare repamusoro reHigh Court rasendeka parutivi mutongo wedare raMagistrate wegore rakapera wekubhadharisa munyori wemabhuku ane mukurumbira pasi rose Tsitsida Ngarembwa neshamwari yake Julie Burns faini yemadhora emunyika zviuru zvinomwe. Vachinzi vaida kukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati apo vaviri ava vakafora mugwagwa vachiratidzira. Vaviri ava vakaratidzira muna Chikumi 2020 vachikurudzira kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe pavakazosungwa. Gamba renyika vaAbraham Kabasa avo vakashaya musi wa29 kubvumbi varadzikwa nhasi kunzvimbo inovigwa magamba yeNational Heroes Acre muHarare. Urongwa hwekuradzikwa kwavo hwatungamirirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avatora mukana uhu kuzivisa vanhu nezvekufamba kwavakaita kuBritain paurongwa hwekugadzwa kwamambo Charles III. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pakuviga kwavakabasa, vamunangagwa vakurudzira veruzhinji kuti vachengetedze rusununguko rwakaunzwa nemagamba akaita savakabasa. Vamunangagwa vatenda mushakabvu nebasa raakaita panguva yehondo apo airapa varwi wehondo yerusununguko kuvapa mishonga nezvekupfeka apo aive mukuru wechipatara chemakosa kwamutoko.
Of our armed struggle required men and women of extreme courage, bravery.
Pakatanga hondo paida varume nevakadzi vakashinga savakabasa avo vaibatsira varwi vehondo yerusununguko nechikafu chokupfeka pamwe nekurapa vainge vakuvara.
Vati nekuda kwemabasa vakabasa, chipatara chemakosa chakazovharwa vakaendeswa kumutoko General Hospital uko vakazosungwa vakakandwa mujeri mushure mokubatwa nemhosva yekubatsira varwi vehondo yerusununguko. Muna 1980 vakasarudzwa kuva mumiriri wemutoko mudzi constituency. Muna 1985 vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutauri weparamende. Muna 1990 vakasarudzwa kuve gavhuna wedunhu reMashonaland East. Vachitaurawo nezvemamiriro akaita zvinhu munyika, vamunangagwa vati hurumende yavo iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika senzira yekusimudzira upfumi hwenyika nemagariro akanaka evanhu.
Events such as my attendance at the coronation of King Charles this last weekend,
zvinhu zvakaita sekuenda kwandaita pakugadzwa kwamambo Charles musangano weTransform Africa Summit pamwe netrade fair zvinobatsira mukutengeserana nekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika.
Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo gore rino, zvakakosha kuti vanhu vabude neuwandu hwavo kuti vachengetedze rusununguko rwakaunzwa namagamba akaita savakabasa nevamwe varere munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yese. Vatiwo vanhu vanofanira kuvhota murunyararo.
As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no.
Zvakare kugadzirira sarudzo. Ndinokurudzira zvakare kuti ngatipiane ine mhirizhonga tivhote murunyararo.
Mutauri wezanupf Chris Mutsvangwa vati vafara chose nekukokwa kwavamunangagwa vachiti zvinoratidza kuti Zimbabwe yari kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika. Asi mumwe wevatevedzeri vemutauri webato guru rinopikisa reCCC vaFelix Mafam vaudza Studio 7 kuti ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika hunonaka chete kana hurumende yeZimbabwe ikaremekedza kodzero dzevanhu.
Vanoda kutongwa kwakanaka ino demokrasi vakavapa zviga kuti ita zvakati mahuman rights, rule of law, makotsi ngave independent, mainstitution akafanana nezeki ngava independent, asi zvese zviri kumbunyikidzwa.
Vakabasa vasiya mudzimai amai Miriam nevana gumi nemumwe vange vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 91 years vakafa nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvikoro zvavhurwa nhasi, asi vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti havasi kukwanisa kubhadhara mari dzedzidzo sezvo zvimwe zvikoro zviri kuti zvinoda madhora ekuAmerica pane chimwe chikamu. Izvi zvave kutyirwa kuti zvichapa kuti vana vakawanda vatadze kuenderera mberi nedzidzo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvakawanda kusanganisira Chinowe High, Kuchama High, Falcon College, Northwood Seventh Day Adventist zvakaudza vabere kuti vanofanirwa kubhadhara imwe mari iri mumadhore ekuAmerica. Mumwe mubereki ane mwana paChinowe High vaIsrael Nyandoro vanoti izvi hazvisi nyore.
Chikoro chiri kuti chakuda maUS dollars 30. Chotishamisa ndechekuti izvo legal tender yedu ya US dollar here chete. Nokuti takaswipe mari chibhadhara mafees kuchikoro ikoko muaccount yechikoro. Asi tochienda kuchikoro, chikoro chinoti hachitambire mari iyoyo.
Mutauro webanze rezvedzidzo yepasi nepamusoro vataungana ndoro vanoti zvikoro hazvifanirwe kubhadharisa mari dzisina kutenderanwa nevabereki.
Vaya vanayo forex vanobvumidzwawo kubhadhara forex kuschool fees. Vaya vasina vanokwanisa kushandisa mari yedu yemuno muZimbabwe.
Sachigaro wekomiti inofambisa mabasa paChinowe High vaBlessed Mhlanga vanoti vabereki ndivo vakasunga chisungo chekuti vabhadhare mari yemadhore ekuAmerica vachiti pamutemo.
Vabereki vega paAGM nekurwadziwa nekuda kuti vana vavo vadye zvinovakwanira zvinovada. Vabereki vega ndivo vakataura kuti isusu tinoda kubhadhara mari yedu in United States dollars.
Vabereki vane vana paNorthwood Seventh Day Adventist vanonzi vabhadhare mari iri pakati pemazana matatu nemazana masere kana kuti US 375 neUS 890. Vari paFalcon vanonzi vabhadhare mari inodarika zviuru zvishanu kana kuti US 5665. Mumwe mukuru wesangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Raure vanoti zvikoro zviri kungotevedzera hurumende iyo yave kubhadharisa zvose zvainoita nemadhore ekuAmerica.
Magoods and services ese akungobhadhara maUS dollars. Changosara cheti vashandi vari kuitirwa utsinye ane maemployers vachinyima maUS dollars for masalaries.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vanoti
isi tinoona kuti mutemo wakanaka unoti vabereki ngavabhadhare nemari yavanokwanisa. Asi hatiri kuda kutotaura ndechekuti vana tavataungana ndoro ava they have lost control yamaschools. Aizve mutemo hakasisina, maboarding schools akungobhadharisa mari nema US dollar chete.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaines paradza vanoti vabereki vafanirwe kuponderwa musaga sekatsi.
Vakangokomplaina pasocial media hazvibatsiri, ngavakomplaine kumastructures ehurumende akanangana nezvedzidzo.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti nyaya yekuwedzerwa zvakanyanya kwemari dzechikoro ichapakuti vana vakawanda vagume vogara kumba. Imwe ongororo yakaitwa neUNICEF inoratidzawo kuti uwandu hwevana vari kusiyira chikoro panzira hwasvika zvikamu makumi mana nemanomwe kubva muzana, kana kuti 47%. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Reserve Bank of Zimbabwe yaparura imwe mhando yemari kana kuti digital gold tokens inoshandiswa sechibatiso chegoridhe rinenge rakachengetedzwa kumatura ebhanga iri. Hatina kukwanisa kubata mugovernor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, kuti tinzwe nezvenyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mashoko kuvatori venhau vakati mari iyi inogona kushandiswa kuchengetedza uremu hwemari yemunhu uye inenge isingakurumidze kushaya simba sezviri kuita dhora remunyika. Pamukoto, dhora remuAmerica riri kutengwa nemadhora zviuru zviviri nemazana manomwe zvemadhora emuZimbabwe, kana kuti $1 is to $2,700. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Hongu chaka chinongwa chakanaka. Tirikuona nyika dzakawanda pasi rese dzimwe dzako iunzawo ma digital currencies as part of the digital economy. Zvinongoita kuti zvinoedzera ma currency and mu economy. Of course, Paris not kunyanya kushandisa ma US dollar ne ma Zimbabwe dollar, saka ma digital coins aya ndeimwe imwe nzira yo vanogona kunge vachishandisa mukutenga zvinhu or even mukuita store value sezvakataurwa nebhanga reReserve Bank of Zimbabwe.
Saka chirongwa ichi chinosiyana papi nechakamboparurwa kumashuroko chiya chemagold coins?
I think chinonyaita kuti asiyane nemagold coins ndechekuti magold coins they are largely a store of value, but ma digital coins aya anega asi just a store of value chete, asi anogona kutoshandiswa currency in terms of day-to-day transactions, kutenga nekutengeserana.
Takaona zvirongwa zvakawanda zvichiparurwa nehurumende nebhanga guru renyika reRBZ kubva kumashuro. Ichi chanhasi ichi munoona chichizokwanisa here kugadzirisa nyaya dzemari munyika?
Hongu chirongwa chinobatsirawo kuwedzera makarenzi aripo uye kuderedzawo zvakare probably high demand yema US dollar ndotarisiro especially from the central bank kuti chichaderedza demand yakanyanya yema US dollar remuekonomi, iri kuita kuti simba remari yemuno rirambe richiderera. Saka akagashirwa zvakanaka neveruzhinji zvinogona kubatsira mukuderedza demand yema US dollar, zvokubatsirawo zvakada kuderedza kudonha kwakuchiita Zimbabwe dollar takatarisa kenzanisa nema United States dollar.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. No vanhumwa kubva kuvari kumirira hurumende yechiuto yemuSudan nevakaipandukira veRapid Response Forces dziri kuenderera mberi nehurukuro muSaudi Arabia. Mapato aya anoti arungotaurirana kuti aone kuti vanhu vangabatsirwe sei, kwete kuti vamise hondo. Saudi Arabia yakavimbisa kubatsira Sudan nemari inosvika mamiriyoni zana kana kuti 100 million yakanhangana nekubatsira vari kuda chikafu nezvimwe. Nhanganyaya yenhaurirano idzi yakatotanga nemusi wemugovera. Hondo pakati pehurumende yechiuto iri kutungamirirwa naGeneral Abdel Fattah Burhan nevakaipandukira veRapid Support Forces vanotungamirirwa naGeneral Muhammad Hamdan Dagalo yakatanga musi wa15 kubvumbi. Zvibvumirano zvose zvekuedza kumisa hondo iyi kana kwenguva pfupi hazvisi kuremekedzwa nemapato maviri aya. Sangano rinopa rubatsiro reWorld Health Organization, reWorld Food Program, rinoti chikafu chemari inosvika mamiriyoni gumi nemana kana kuti 14 million chakabiwa matura aro munyika iyi. Mukuzeya nezvehondo iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa Patswane University of Technology.
Mauto ekunyika yeSudan ayo ari kurwisana ari kunosangana kunyika yeSaudi Arabia. Kune nhumwa dziri kubva kumativi maviri emauto aya dziri kunosangana ikoko.
Zvamira zvakadai, tichitarisawo ivo vagari vemuSudan, munoona pane chichasanduka here mushure mekunge nhumwa idzi dzawanikwa idzo dzichisangana muSaudi Arabia?
Havasi kunyatsoratidza chiedza chekuti kusangana uku kuchaita kuti hondo imire, nekuti zviri kutaurwa ndezvekuti vari kungosangana chete kuti vagone kupa mukana kune avo vanobatsira vanhu vanenge vari pamatambudziko yainonzi pachirungu humanitarian aid, kuti vagone kuita basa ravo, vagone kubatsira vamwe vanhu vakakanganisika nokuda kwehondo iriko. Asi mativi maviri aya abudisa pachena kuti kusangana kwekungoti bedzi ivava vanobatsira vagone kuita basa ravo hazvisi zvekuti vari kutenderana kuti hondo imire.
Hondo iyi iri muSudan mungati yakanganisa sei nyika iyi, pangave pari pavagari kana zvimwewo munyika iyi?
Zviri kubuda kuti hondo iyi ihondo yaparadza zvakawanda. Tikutarisa zvivakwa, tikutarisawo nyaya yekuti yaita kuti vanhu vanodarika 300,000 vabve pavanga vachigara vachienda kumwe, iya inonzi internal displacement. Tinoona zvakare kuti pane vanhu vakati wandei vakafa nokuda. Saka kuramba hondo ichienderera mberi hazvisi zvinhu zvinoradza kubatsira yeSudan, zvinhu zvinotongoramba zvichidzosera kumasure. Tarisa kuti nyika yeSudan haisi imwe nyika dzatingati dzakabudirira. Kusabudirira ikoko, hondo inotowedzera kuidzosera kumashure pane payanga yavo. Asi kana ivo vemauto vasiri kutenderana vari kuramba vachiita zvehondo, hapana zvazvingaitwa. Ndoo nyaya iri kuSudan.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa Patswane University of Technology vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa, naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vafa nekuda kwemafashamu emvura akaitika svondo rapera kuDemocratic Republic of Congo. Uhwandu hwevanhu vafa hunonzi hwasvika pamazana mana kana kuti 400. Denda reasma rimwe rezvimwe zvirwere zvakategeshera munyika iro rinokwanisa kuvhiringidza utano hwemurapwa kana akasatora mishonga yake zvakanaka. Chirwere ichi chinopa kuti munhu atadze kunyatsofema zvakanaka. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti chirwere ichi chinobata mazera nemarudzi ose pasi rose. Vati kune zvinhu zvakawanda zvinokonzera chirwere cheasma uye zvimwe zvacho zvinhu zvatinorarama nazvo mudzimba dzedu.
Vana vanobatwa neasma vanomba mavo nemhaka yekuti pane makapetsi anenge ari mumba imomo. Mawall to wall carpets aya anengozi vanhu vane asma nokuti anochengeta dust. Dust iro rinochengeta yatinoti house dust mite yokonzeresa asma. Saka tinoti visai makapetsi wayo kana kuti garai muchasuka nemvura nesipo zviya chaizvo kuita shampooing nemvura inesipo zvinoitisa kuti dust riite shoma vana vasabatwe neasma. Dust chairo romurodhi mapolens kana nguva yemaruva yasvika vakutanga kubatwa neasma.
Dr. Madzorera vaendera mberi vachiti fodya chaiyo inokonzeresa kusafema zvakanaka kumurapwi ane denda reasma.
Fodya inogona kuitisa kuti ubatwe neasma kana kuti zviite we neasma kudhara. So vamwe vanobatwa wane asma kana vaexercise asi nemhaka yemushonga yatinayo mazuva ano hatisi kunyanya kukurudzira vanhu kuti varege kuexercisa. Exercisa kwakanaka saka tane mushonga iri effective nyange uri neasma ukwanise kumhanya. Takaona vamwe vanhu vane asma vachihwina magold medal kumaolympics.
Chirwere ichi chinogona kuvavo mumhuri chichibva kuvabereki kuenda kuvana pakuzvarwa sezviri kuitika kuna amai Nyasha takaedza vekuNew Forest Estate muHarare vanoti vakazvarwa nacho uye chinombovabata zvakanyanya.
Semwana mudiki unenge usinganyatsozivi mapatterns ekuti chii chaungaita kudzivirira kuti uramba uchikosora uchipindwa nechando. Asi takazoona kuti chainyanya kukonzeresa ndikaenda panzvimbo dzine dust ndaitanga kosora ndikasmela maperfumes kana mafumes akangosimba. Toti kana vanhu vari kupisa pamba chaipo kana kunhuhwidza kana maplastic kana matires imwe mweya inongotenderera mumhepo ndaitotanga kuwiza vaitonzwa chifuwa chaakutinhira.
Mumwe nechirwere ichi sezvo chiri mudzinza rake mwana wemumwe mugari wemuHarare atarisai Malvin Mudyiwa ane makore 12 uyo anogara akarovha chikoro kana kupiwa mubhedha kuchipatara kana ave kuzarirwa zvokutadza kufema.
Ini ndine mwana ari asthmatic mwana wemukomana ane makore akusvika iyo 12. Mukomana uyu akaita zvokuzvarwa nayo nokuti mumiru medu tine vakawanda vane asthma kufurikidza neni wacho dina asima. Mwe mukoma wakewo ane chirwere ichocho, mwe hanzvadzi yakewo ane chirwere ichocho, saka chirwere chomumba. Asi uyu mukomana ari kunyanya kutambudzwa nechirwere ichochi zvakanyanya mazuva ano.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Marian Kasekete vatsinhirawo vachiti denda iri rinofamba neropa remumhuri.
Zvino zvinoita kuti asima ite munhu apinde muattack zvinosanganisira kutonhora chaiko, kunze kukatonhora kunogona kukonzeresa kuti munhu apinde kana tumwe tupukana notoonekwa mumachira magumbezi nemumametrics atinorarira anonzi mahouse per snipe. Saka zvakakosha kuti magumbezi achinjwe mashiti achinjwe machira ekurarira achinjwe kakati one day pavhiki.
Gore negore Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose musi wa5 Chivabvu kucherechedza zuva reWorld Asthma Day uye bazi reutano rinokurudzira varapwa vese kuti vaendere mberi vachinwa mishonga yavo zvikuru pamwaka watiri kupinda wechando. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekugadzwa kwamambo Charles wechitatu uye nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation kuitira sarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenawo zvakare. Dare reConstitutional Court roramba kutambira chikumbiro chemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora chekuti gwaro remiganhu yekuvota kana kuti delimitation report riraswe sarudzo dzoendeswa mberi. Gamba renyika vaAbraham Kabasa varadzikwa kumarinda eHeroes Acre. Zvikoro zvovhurwa vabereki vachigunun'una nekumanikidzwa kubhadhara imwe mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 8 kuNkwenkwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Idale eliphezulu ele Constitutional Court elikhangela ngomthetho welizwe ophezulu kulayo yonke eli constitution lilahlile indaba akade siphanyeke khona.
Umthetho ndaba wekalile namhla utonisa udaba lwebandla le MDCT ebelifuna ukuba kulahlwe imingcele emitsha yokuvota yadwetshwa nyakenye yiZimbabwe Electoral Commission.
Kubebambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide le-digital currency lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyami.
Elezimbapolitics okule mali yama-digital tokens ezasetshenziswa nguZulu lamankampani. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi elezimbabwe lilakho ukudlelana ngcono leBrithani lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Constitutional Court lalile namhla ukutonisa udaba lwebandla le-MDCT ebelifuna ukuba kulahlwe imingcele yokuvota iyadwetshwa nyakenye yiZimbabwe Electoral Commission kubese kumiswa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. UMlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umahluleli omkhulu uChief Justice Luke Malaba obelabahluleli abayisikhombisa uthe bakubone kulungile ukuba bashiyane ludaba lolu ngoba incwadi zikamnumzana Douglas Monzora okhokela iMDCT bezingalotshwanga ngemfanelo. UMalaba uthe uza kupha izizathu zakhe ngesikhathi esilandelayo. Igqwetha likaMonzora uSpeaker Mfundo Lovemore Maduku uthi basahlolisisa okwethule ngumthethandaba.
The Constitutional Court decided right at the outset not to go into the merits of the matter.
Idale le-Constitutional Court livele latsho ekuqaleni ukuba lisoze lilalele esikade sikutsho. Bathi kasizange sikhulume ngendlela ekade iza kwenza basilalele.
UMaduku uthe bazaludlulisela phambili udaba lwabo.
Abasithumileyo bakutsho sobala ukuba akabayifuni i-delimitation report. Ngaleso sizathu siza kuya e-High Court.
Umnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT uchasisa ngokuphuma emthethweni.
Ngifuna ukuthi abalaleli bakunanzelele mhlawumbe ukuthi indaba yethu kayilahlwanga ngokuthi ingela sisindo kumbe ingela mkanjo, ilahle ngama technicalities lokhu esingakuthi indlela amadale aphatha ngayo amacala. Idale lithelona kasethulanga udaba lwethu ngendlela akade iza kwenza ukuthi yona njengedale liphezulu le constitutional court elivela wamandla ukuthi liphe isinqomo phezulu kodaba lwethu.
UMonzora uthi i-commission ebona ngokhetho kayenzanga umsebenzi wayo ngemfanelo ekuphawuleni kwemingcele ezasetshenziswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho lokudinga abameli bedale ephalamende ama-council lomongameli. Ubefuna ukuba i-ZEC idwebe kutsha imingcele yokuvota. Ukusenjalo idale leli lingangathatha isinqumo lesi lalile njalo ukuba igqwetha elungelo luntu umnumzana Jeremiah Bhamu akhweze udaba lwakhe njengomngane womthethwandaba ngoba ubhamu njengegqwetha bekumele azimele ubhamu ubecele idale ukuba lenze isinqumo esokuthi ukhetho oluzayo kumele kuqhubekele phambili njengalokho okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Igqwetha likabhamu umnumzana uBert Mandinde uthe okwethulwe lidaba leleli kudaba lukabhamu kulakho ukuhlupha nxa omunye umuntu efisa ukuya emthethwandaba.
Having touted himself as an expert, basically was meant to appear himself and not to be legally represented.
Kumalaba labanye bathi ubhamu njengomuntu wazi umthetho bekumele azikhulumele yedwa hathi ukumelwa ngamagqwetha.
Kolunye udaba umlobolo Dumo uTsitsidangarembo namhlanje uphumelele kwisicelo sakhe sokuba wesulwe isigwebo sakhe kucala lokutshotshozela udlakela ngemva kokubotshelwa ukutshengisela emgwaqweni akwenza ngokuthula ngomnyaka ka-2020. Idalele High Court lithi kwaba lokuphazamiseka ekugwetshweni kwakhe njalo lizakwethula isizathu salo ngokuhamba kwesikhathi. Igqwetha likaDangarembo umnumzana Harrison Nkomo utshele intatha lezindaba ukuba kusobala ukuba uDangarembo wayevele ngelacala. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe selethulele uZulu imali ebizwa ngokuthi ngama-tokens elesisindo segolide lisebhanga elikhulule lizwe. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi imali le izatholakala ngendlela obekutholakala ngayo ama-gold coins. Ithi kuza kuba lezamba zemali zabantu lamakhampani ebhanga ezibizwa ngokuthi ngama-e-wallets kumbe ama-e-gold cards. Ofisa ukuba le mali le kumele ayithenge ayisebenzise ekuqhubeni ezamabhizimusi kumbe ukuthenga impahla lokunye. Ingcwethi ezizimeleyo zithi lokhu akusoze kuncede ilizwe leZimbabwe elibhekane lohlupho lwemali ekukudeka nsuku zonke. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okuhlanganiswe ye-Coalition for Market and Liberal Solutions.
Kubebambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyami. Okukhona ukuthi nxa ufuna ukulungisa imali yoqoqo ye kusoba ukuthi ubhethe imali yakhona legolide. Kodwa nxa usungena ku-digital currency, i-digital currency iyasebenza yodwa njenge-bitcoin, i-bitcoin. I-digital currency iyafanana nemali yephepha kodwa iselulenjini. So nxa usunikwa i-token elibambane le-digital currency, vele kuyakhampena, akutsho lutho. Nxa kuthiwa khona kule imali esisekelwa igolide, akwenze imali i-token yakhona yona iyi-token ngokwayo esisekelwa igolide njengephepha, njengemali yephepha. Akuyenzi ukuthi imali eyobulenjini isebenze igolide, kungathi vele kungavele bengasinike ihleke i-bitcoin. So ukufaka isithwala ethukela. Iqiniso mfowethu ukuthi imali eyephepha leyana nxa ilizwe leli legolide eliningi kayibambanga kayisekele imali eyephepha legolide, akudingi wonke lokhu abakwenzayo. Ngoba i-digital currency isetshenziswa ngabantu abaningi abaselelenjini abale-internet. Thina i-internet yethu abantu abaningi laphelizweni futhi abala-internet ye-digital currency. Lokho kuyidlala ngabantu sokuphela.
Ye, yikho kade ngifuna ukungena ngakho khonapho ukuthi kuthiwa kuzaba le e-gold wallet, le e-gold cards. Kuyabe kusebenza njani
kona? Right. Singaze sinanzelele sokuhambelana le ikhokhesha. Anti kulabo ikhokhesha, kulabo M-Pesa, kulabo bani. Imali vele i-transaction umfika wemali osebulenjini. Kodwa phela nxa mina ngithenga into ngemali yobulenjini kumbe i-M-Pesa kumbe i-Econet kumbe ngiya-transfera nje imali engiyabe ngilayo isiphala sami se-bank, ku-bank account yami yiyo ngihambisa imali. Ngingafaka imali yami kuikhokheshi kumbe ngiya-transfera imali yami ese-bank. Na le-gold bet le ebulenjini le igolide lakhona ngiyabe ngilikhethe, ngiyabe ngiyifake njani imali yakhona? Kusho ukuthi ngiyabe ngiyethenga i-token leyana anje ugqiba kusho ukuthi ngiyahamba ngiyethenga i-token, i-token yakhona sengiyi-transfera sengiyifaka ku-gold bet i-currency. Abantu vele gabana i-internet.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ngumqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhangele ukuba eZimbabwe lizadlelana ngcono lamazwe entshonalanga kulandela uhambo lwakhe kweleBrithani lapho abenxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamangisi uCharles III. Umnangagwa wethule amazwi la namhla eHarare ngesikhathi kungcwatshwa u-Abraham Kabasa eNational Heroes Acre. Utshele njalo intatheli zindaba esanda kuvela kweleBrithani ukuba wenze imihlangano embalwa lenkokheli yeCommonwealth. ELeZimbabwe lifisa ukubuyela kunhlanganiso le. UMnumzana Joseph Chuma okudale leCentral Committee kubandla leZANU-PF uthi uMnangagwa uyishaye ekhaleni.
Ukhangela ubudlelwane esibe labo leBritain kusukela kusiba le ndaba ele reform ngo-2000 ukuthi njengobana sesile 23 years kungela budlelwane kumbe ukubizana kumbe ukunxusana. Ngiyazibuza kathesi ubana ngabe kulokhu kungumongameli ubaba u-RG Mugabe esihlalweni kathesi besizanxuswa na ukubana sibuye ku-coronation le eka-King Charles III, and impendulo iba lula ukuthi nabo esingeke sanxuswa. So kuyatshengisa ukubana ukuguquka kombuso sokungena ubaba uMnangagwa sokubisa ubudlelwano lokukhangelana kuhle lokukhulumisana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Singathi kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bathi hayi ukhulunywa nguMnangagwa kungani uyazikhulumela nje njengomuntu omdala kanye ngazani iCommonwealth la ithe lungisa okumele ukulungisa kwezethu iZimbabwe kuyele kuCommonwealth njalo leLebrithani lithe lungisa okuhlupha iZimbabwe.
Umuntu okhuluma njalo yena nguye ozikhulumelayo nje kuphela ngenxa yokuzwisa ubuhlungu ngokubona i-progress eyenzakalayo phakathi kukahulumende weZimbabwe namanye amazwe. Sikhuluma kakhulu ngeBritain. Njengoba ngishilo bekungasoze kwafa kwayenza ukubana sinxuswe kulo mbuthano obukhona eBritain ngeriphabliki le eyadlulayo ekababa uMgaba.
UMnumzana Joseph Chuma ukudale leCentral Committee kubandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Elenjiri Yedenga ukubandla leCitizens Coalition for Change othi uMnangagwa ukhuluma angakwaziyo.
Ukunxuswa kukababa uMnangagwa eBrithani akutsho ukuthi sokulotshintsho indlela ilizwe leli elisebenza ngayo leZimbabwe. Nxa sikhangela incwadi ebhalwe nguminista okhangelane lezenguquko e-Afrika khona ngale eBrithani, ukufake mgceke ukuthi ukubuya kukaMnangagwa kuzabanceda ukuthi beqoqisane njengeBrithain leZimbabwe ukuthi njengoba siyakukhetho lonyaka kuyi okumele kulingisiswe nxa sikhangelana lama-political reforms. Njalo bakufaka mgceke ukuthi i-embassy yaseBrithani ngapha eZimbabwe labo khona ngale bakhangele konke okwenzakalayo, ukuhlukunyezwa kwabantu nxa sikhangela ukuhlukunyezwa kukababa uJob Buskala le-conviction eyaphiwa umama uFatsai Mahere le-conviction eyaphiwa ubaba uSkala. Njalo bakufaka agile mgceke ukuthi kulabantombazana bethu abebandla abathunjwayo bahlukunyezwa kakhulu yiZANU-PF yizigebenga ezi-aligned to iZANU-PF akula lutho olwayenzakala kibo.
Sizwa yena sithi hayi phela sokulunga khona ngale-ke kweBrithani leZimbabwe lamanye amazwe.
So thina lokhu ukuhamba kwaMnangagwa khona ngale sikubona njengethuba elihle elizayenza ukuthi i-international community incedise ekuboneni ukuthi izinto eZimbabwe zihamba kuhle, kukhetho siya kulo lahamba kuhle, njalo ukuhlukunyezwa kwabantu kuyalungisiswa, bexoxisane ngakho ukuthi kuyalungisiswa njani.
Unkosazana Ellen Shiriyedenga ukubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Izikolo sezivulelwe okwehlandla lesibili labafundi sebephindele njalo ngobuningi babo ukuyaqhuba izifundo, kubika uBathabile Masuku.
Izikolo zivule namhla, abazali babafundi bekhonona ngokukhuphuka kwendleko zesikolo kanye lezinye impahla eziphathelana lokwesikolo. Umnumzana Sibongu Musa Dube olomntwana ofunda ehlala esikolo kumbe iboda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakangeni emabhasini abathwalayo.
Bezifuna i-full payment of fees, bezifuna ama-receipt phambili kwenzela ukuthi bayenze phela i-clearance yomntwana, kwenzela ukuthi umntwana akwazi ukuthi angene ezimoteni zezikolo, particularly for ama-boarding schools. Isikolo kazicacisanga whether kuzaba la ma-visiting loba kazi ukuba khona. Bazasazisa in due course, but ama-fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo the US dollar component lale ibhatalwa nge-local currency.
Unkosikazi Judith Ndlovu uthi akula mali yokufundisa abantwana.
Anti challenge engibe layo ukuthi ama-companies baphuzile to pay us. Now izikolo sezivula sokumele siyenze ama-errands wonke ama-lines e-bank network. Izikolo vela zivume ukuthi umntwana angene angabhatalanga fees. Ngapha emsebenzini yabufuneka, ngapha kumele uyenze wonke ama-duties okumele owayenzelwe umntwana akwanise ukuhamba esikolo, le nto zonke ezikwanileyo. Ngapha inflation ichayile, imali yangikhona ukuthi kwane konke vela ikwane.
Omunye njalo umzali umnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhangelwa ubhubhane lwe-COVID-19.
Ingozi ekade sikhangelene layo ilethwa ngumkhuhlane we-COVID siyingani nganeno okusipha lathi ithemba ukuthi abantu bethu bavikelekile lanxa besiye ezikoleni. Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawafunda aseyanele, sengamalanga apheleleyo angamahlanu, okutsho ukuthi sebezathola imfundo eyaneleyo. Hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo. Njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo bazakuzinikela ukwenzela ukuthi isizwe sethu siphumelele, labantu bethu baphumelele.
Unkosikazi Nomvula Mpofu olabantwana abafunda koBulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Hayi, okwa this term izikolo zivulwa, hayi zivulwe kuhle, sibila zange sibe lodubo. And then esikolweni hayi labantwana zange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulaba abazali side singakabhadali i-school fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani ini i-school fees. Hayi, bazingele ukuthi sibile abantwana esikolweni kuli thema. Akufanani ndakwezinye indawo abathi bazixoshe ngelanga lakuqala kuthiwe buyelani abangabhadalanga, kodwa athesi hayi bazingenele sibili kuthi.
Unobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo ikakhulu lezi ezilabafundi abahlala esikolo ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sesikhangelezi ezivela kumanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele-Sudan loba abalwisanayo bezama ukukhulumisana umlota. Abamele uhulumende wakwele-Sudan nabakucelele butho ele-Rapid Support Forces bakwele-Saudi Arabia lapho abakhulumisana khona ngokumisa impi le. EleZimbabwe selilungisa amagcobo ahambelana labelejwabu abaphila lesimo se-albinism. Amagcobo lawa akhangelelwe ukuba azaphathisa ekutshisweni lilanga njalo ngesikhathi samakhaza. Kubika uMark Peter Ntambe.
Amagcobo lawa alungiswa isikhwicamfundo uDokotela Joichi Famba esebenzelana nezihlanganiso ezimele abaphelela lesi simo se-albinism ngemva kokubona udubo lokusilela kwemithi lamagcobo ahambelana labo ethengeka ngentengo efinyelelwa ngabaningi ngoba sebenanzelele ukuba abanye babo sebehlaselwa yizifo ezifana lemvukuzane yejwabu belahlekelwe yimpilo.
Lokhu yikho okwenza salungisa amafutha lemithi le elakho ukwengezelela impilo yabantu abalesimo se-albinism.
Uthi imithi ekhona lamagcobo awe-sunscreen ezikhathini eziningi iyadula.
Some of the sunscreens are not just unaffordable, but they are actually harmful. Because the sunscreens are developed for
one. Iningi lama-sunscreen la avela ngaphandle alungiswa ejongane labe
abelungu.
Uthi umehluko khona yikuba amafutha la ayavikela aphinde elaphe njengomuthi ngokutshiyeneyo okuhlasela isikhumba sabalesimo se-albinism.
Lotion yathi nayo is not just a sunscreen or just a lotion. Asikuthi mshonga. And mshonga
ilotion le ayisiyo lotion nje kuphela kodwa ngumuthi sibili owelapha ijwabu ukuvikela njalo kunsaba zelanga.
Isikhufundo ekolitshini elikhulu leyunivesithi yeZimbabwe uProfessor Jeffert Chifaba uthi kuyajabulisa ukuba sesile magcoba ke anje alungiswa elizweni leZimbabwe.
They've been tested, they work much cheaper than what they're actually importing from
other. Imithi yonke le isikhona kuleli besisenza imarket testing okwamanje sesiyilungisa ukuze itholakale kuhle.
USilent Fungai Pacha olesimo se-albinism uthi babekade bebhekana lodubo lwentengo yamagcobo lemithi enje njalo iningi labo bengela misebenzi kusiya ngenkethabechaye abahlangana layo empilweni zabo kuleli.
Our sunscreen lotions are very expensive.
Indaba ejabulisayo kakhulu lokhu kungasiza sibili ngoba sidulelwa ngama sunscreen.
Amafutha akhona kathesi angabiza ke imali engedlula kumadola emelika ngamathumi amabili kumbodlela eyodwa. Kwele Zimbabwe kubikwa kunabantu abafike kunkulungwane ezingedlula ezingamathumi amathathu 30,000 okutsho isimo esikhulu sesilinganisa lesimo semhlabeni jikelele lapho othola umuntu oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 elesimo lesi. Lokhu kutsho ukuthi eZimbabwe okunabantu abaphakathi kwezigidi ezilitshumi lane kusiya kulitshumi lanhlanu 14 to 15 million kungatholakeleke umuntu olesimo lesiphakathi kwabamu ngamakhulu amahlanu okuba yipercentage ephezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abafelokazi labesifazana abazimeleyo eVictoria Falls basebenza gadalala ukuze beguqule impilo yabo. UNokuthaba Dlamini usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulabathunga okuchiyeneyo labalolonga izithombe zenyamazana zasendle lokunye okuthakazelelwa ngabantu bokuza abavela phose emhlabeni wonke jikelele. Umfelokazi uVirginia Ndlovu uphila ngokuvukela emabhawa labazukulu bakhe esiyadobha izivimbo zokunathwayo azisebenzisa ukwenza amacansi amancane okwendlala ngaphansi kwezitsha zokudla. Ngomunye wabafelokazi lamanina azimeleyo abedlula ikhulu abasebenza eZambezi Art and Craft Women's Market eVictoria Falls.
Ngiyahamba labazungu bami emabhawa noma emagrosa lapha banatha khona utshwala noma amadrink. Hamba ngidobha lokhu izivimbo. Izivimbo lezi ngadobha ngihambe futhi kwamathela abathunga izigqoko ngicela ama-pieces amalembo ngithunge izivimbo ngakho ngifathe ilembo lami.
Uthi ngezivimbo lezi ngemva kokuchiwa ngumkakhe wenelisa ukufundisa abantwana bakhe omunye waze wafika emfundweni ephezulu. Umfelokazi uRoda Dube ngomunye wabaqala inhlanganiso le ngomnyaka ka-1979. Uthi ngemva kokubhubha komkakhe wenelisa ukondla abantwana ngokweluka okuchiyeneyo langokulolonga izigodo.
Ngisebenza umsebenzi wokuthengisa izigodo. Kudala sasithengisa amadoyili. Sathe sasitela amadoyili esiwathengisayo ngenxa yokusolakala kwentambo yokuthunga ayisekho. Sesiwoda umganu, siwoda amajirafu, siwadweba, siwapolisha. Sizama ukuthi sifake khonaphana sithengise. Kusukela khonapho ngiyaziphilisa ngakho khonokho ukuthengisa. Labantwana abakabhudu wami labo bangu-8 labo bachiywa ngabazali. So angila plan ukuthi ngibaphilise indaba yokuswelakala kwemali. Impilo iyangomela, ngicela ukuthi i-government phakathi kwebhizinisi ngingangenela ukuthi sihlole ukuphila kahle. Le zinto esizidingisayo ngezingakwanisa ukuphuma ngaphandle kuyamazwe sithole ukuthi sibe le ndlela yokuthengisa.
Abacubunguli benhlalo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kumnyaka ophelileyo bethule umbiko othi isabelo seMathebelele North silenani labantu abangamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% abangabafelokazi. Babika njalo isabelo lesi silentandane ezingamachumi amabili lambili ekhulwini 22%. Unkosikazi Monica Moyo uthi kunzima kakhulu ukuthengisa impahla etshiyeneyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Amakhiwa arutshwana kabuyika ngako njengakudala katisayi kulutshwana sikosinsikati bayabuya kwesinsikati kababuyi kwesinsikati hayi siyabathola dathi siyazuza khonoko esiphila ngako nokuthi ungazuza ukuyimandla nani khonoko uyakwanisa ukuhambisa ngaphi esikolo yobhadari yabasikulu isikolo lokudla khonapho.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Buyisile Sibanda wengeze esithi imithelo yekhansili lohulumende iqonge kakhulu okwedlula imali abayithola ngenyanga. Uthi bathola $20 emelika ngenyanga.
So besikhangelela ukuthi ungcwe singathola uncedo lokuthi sincediseke sikwanise uku-exporta lathi siyethengisa izinto zethu emazweni lapho esingathi kumbe kungatholakala khona imakethi engcono than lapha kithi.
Abogatsha lweZimbabwe Tourism Authority bathi ngomnyaka ubhubhane lwe-COVID-19 luqhamuka inani lezethekeli lehla okuphezu kwama-70% ekhulwini 70%, njalo lokhu kwadala ukuthi iningi labantu lilahlekelwe yimisebenzi ngoba inkampani ezinye zavalwa. Umnumzana Godfrey Godi, isikhulumeli sogatsha lolu, ubika ukuba selikhuphuka inani lezethekeli eVictoria Falls. Lokhu kukhangelelwe ukuba kuzanceda abafelokazi labesifazana abazimeleyo abathengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Sike sizwe ezomculo ngamafutshane nje khona manje.
Kelin xolele bafowethu kambela mingumculi angiculile goma ngiculile kwayito boni culumculo wakudala.
Lukhuluma lithokazi, igama lokuzalwa nguThithwele Phiri. Ithokazi leli ngumanyathi futhi njalo osebenza lomandlela usikhobokhobo. Umandlela usikhobokhobo ngihlalelayo ngo-2017. Mina bengivele ngu-Victress yaqoba ngisebenza lwe-Desire. Kukanti ngivele emveni ngale I was working with ombongeni ngema kutheatre emakhosi labo khonta imhlanga ngibabankuruma kutheatre. From there bengise intombini zomqangala ngengasebenza loSandra Ndebele. That was 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 whereby sahamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia. It was 2011, 2012, 2013. Canada it was 2014. We came back in 2014 from Canada.
Kodwa bantwana masuthenga isiqhoko esishe sidala silaba
sicula imbube
from the sweet soothing voices of the
bantwana bancane.
You are taken back to the world of our forefathers preserving our African-ism and the wonderism. Yes, sicula imbube, the music that originates from our forefathers and generation to generation. It is still past the oil. Imbube, the a cappella music that had people dance and listen to during ceremonies and festivities amongst their being. In one, just to mention that, we have heard of Igomu, Ikwaito, Amapiano, and all those kinds of music. Yes, we appreciate you guys, but we cannot forget our roots in Belapi. Yes, as a strong, bold, and vibrant African woman, I am not shaken by any transgressions or hatred of life or any form of obstacle.
The village is Maravini Foot as a picking vocalist. Kates, I'm working with Umadlala Sikhobokhobo indoda yehloka. Kukanti ke futhi at the same time ngirekhodile my two singles ngincediswa iGrestars iJongosi ngihlabela isicathamiya. Kodwa ke yansoze ngihlabela isicathamiya so that I will also record ezinye izingoma o Afro Jazz labo jazz ngokwabo labo there's a threat.
Sikulimbube, mbube sikulimbu.
Bantwana,
bantwana, bantwana, bantwana. Lazela mnandi piano le.
Mina I'm a poet, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an actress. Ngiyashafuta mangu, ngoma traditional drums, lamaosho, lamaoso. Eish, ngiphose ngi all round, I can do wonke as long we act. Let me do something for you. Just a small poem. Engayenza ngilo desire umoyokside digestions. Ithi yona kona kona. Every time we do sin, we look sideways and all round, but you always forget to look up. because there is someone always watching. Sin unseen is sin revealed, and whoever sins knows it's known one way or the other. Uthando, I mean Rudo, it is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy.
Yeah, loke ngutitibele phiri phela umanyati uyashaya sibili. Lingakhohlwa ku-Life Talk namhlanje sixoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa eBhilitane. Singagqibeki sike sizwe ekade silazo namhlanje umthethondaba walini namhla ukuthonisa udaba lwebandla le-MDCT. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngumthembo Sithembo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.